manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 12/2022 makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo haisi kuzosiya vezvitoro vachitara mitengo inobira veruzhinji uye vachaona kuti madiro aJorgina ari kuitika mune zveupfumi amiswa. Kuverengwa kwemavhoti ezvakabuda musarudzo dzekutsvaga mutungamiri mutsva wenyika yeKenya kwapinda muzuva retatu sangano rinoona nezvesarudzo reIndependent Electoral and Boundaries Commission risati razivisa kuti ndiana akunda. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti nyaya yaro yarakasvitsa kudare repamusoro reHigh Court yekuti dare rirase danho remapurisa rekurambidza sangano iri kuratidzira yave kuzonzwikwa nemusi wemuvhuro unouya. Indwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vati hurumende yavo haisi kuzosiya vezvitoro vachitara mitengo inobira veruzhinji uye vachaona kuti madiro aJorgina ari kuitika mune zveupfumi amiswa. Vachitaura pakuvhura zviri pamutemo musangano wezvebudiriro yehupfumi kuburikidza nekutsvakurudza zvakadzama weZimbabwe Economic Development Conference wegore rino uri kuitirwa kuVictoria Falls vamunangagwa vatiwo hurumende yavo ichadzika matano achasimudzira chivimbo muboka rezvehupfumi. Vaudzawo musangano wevatongi vematare edzimhosva weRegional Judicial Services Conference vavapinda mangwanani kwakare kuVictoria Falls kuti zvirongwa zvehurumende yavo zvakanangana nekuvhurwa kwemabhizimusi matsva nekuwedzera zvigadzirwa nekutengeserana zvinofanirwa kuwedzerwa kuburikidza nekusimbiswa kwemitemo yeCompetition Act neConsumer Protection Act. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera kuti tinzwewo maonero avo pakukosha kwemisangano miviri yapindwa nemutungamiri wenyika iyi.
Misangano yakakosha kubudikidza nekuti inotipa mukana wekunzwisa hwaro hwehurumende kuri sei kuti panyaya dzeupfumi vanoda kuti hubudirire huchifamba nenzira ipi uye kuti vatongi vachabatsirwa sei kuti mitemo iripo vange vachiipirikira zvakanaka. Dambudziko ratinaro randinofungidzira kuti dambudziko ratagara tinaro nderekuti hurumende patinenge tichivhura hwaro hwemichangano yakaita seikuru sei muchangano unechekuita nehupfumi nebudiriro hwari kuti Economic and Development Conference inofanira kunge ine vanhu vese vatinoti vanobva kumapazi akasiyana-siyana vanhu vanorarama munomu vangava varimi ava vari kuindastri vangava vakazvimiririra nekuti ndo vanoita kuti upfumi ihwohwo hufambire mberi. Saka tinovimba kuti pavanhu vari ikoko vanhu vose ivavo vakakwanisa kukokerwa kuti vange varipo vachipa pfungwa dzavo dzakasiyana-siyana dzimwe dzinenge dzichikafarirwe nehurumende asi dzinenge dzakakoshera upfumi hwenyika.
Tanzwa vamunangagwa vachitaura nyaya yekuti kuti pawanikwe mabhizimusi matsva pamwe chete nekuwedzera kugadzirwa kwezvinhu munyika uye kutengeswa kwezvigadzirwa panofanira kusimbiswa mutemo weCompetition Act nemutemo weConsumer Protection Act. Munoti
ndinokuudzira kuti mutemo yavari kutaura yeCompetition Act nekuti vakokere mabhizinesi matsva handirinewo dambudziko ratinaro. Tine mabhizinesi anogadzira zvinwiwa, tine mabhizinesi anotengesa airtime, tine mabhizinesi akawanda munomu asi tinozoona kuti kubatwa kwawo kunenge kwakasiyana nevanhu vanenge vaunza mari kubva kunze kwenyu. Ndinokuya ndo patotofanira kutangira kubatawo mabhizinesi emuno. Tinonofanana nemabati azvinoita yekunze kwenyika.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vari parunare muHarare neStudio 7. Kuverengwa kwemavhoti ezvakabuda musarudzo dzekutsvaga mutungamiri mutsva wenyika yeKenya kwapinda muzuva retatu sangano rinoona nezvesarudzo munyika iyi reIndependent Electoral and Boundaries Commission risati razivisa kuti ndiani akunda. VaWilliam Ruto navaRaila Odinga ndo vari kutatsurana mumakwikwi asati azivikanwa kuti achakunda ndiani aya. Sachigaro vebato reJubilee Party rava Uhuru Kenyatta vanove mutungamiri weKenya pari zvino nhasi vazivisa kuti pangangove nekubiridzirwa kwesarudzo izvo zvinonzi zvingangotadzisa kuverengwa kwemavhoti kwakasununguka munyika iyi. Asi sangano resarudzo iri riri kurambidza vatori venhau nemakambani avo kuti vadome kuti ndiani ari kukunda musarudzo idzi. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Peace Project muzvare Justina Mukoko, avo vakanga vari kuKenya vachiongororawo sarudzo idzi, vanoti vakakokwa nesangano reZimbabwe Elections Support Network kuti vaende kunoongorora sarudzo dzekuKenya. Vanoti Zimbabwe inogona kudzidza zvakawanda kubva kuKenya panyaya yekufambiswa kwesarudzo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Kwatakafamba isu hatina mboona zviitiko zvemhirizhonga, asi hazvireve kuti mhirizhonga yanga isiko. Kana veikoko tichibvunza, vakanga vari kutaura kuti rwendo rwuno mhirizhonga yanga yakati dzikei zvakanyanya kudarika mamwe makore esarudzo. Asi ndofunga munogona kunge makazvinzwa kuti kune mumiriri akatosarudzwa kuti aite mumiriri wedare reparamendi akashandisa futi yake pakatofa munhu. Uyezve kusituation room yemadzimai vanga vari kutaurawo kuti vane zviitiko zvakati wandei zvavakanyora zvine chekuita nemhirizhonga inobata madzimai. Vaitaura mazana maviri ezviitiko izvozvo. Ndanga ndisati ndapedza kuti nditsanangure zvandakaona zvakanaka ikoko.
Taura henyu.
Ndandataura muenzaniso wekuti vanhu vanyatsoona pavhidhiyo kuti mupolling station kana uchipinda ndezvipi zvinotarisirwa kuti unge uchiita, uyewo vashandi vezvesarudzo ndezvipi zvavanenge vakatarisirwa kuti vaite. Chakanyanyondibata inyaya ine chekuita nevaya vaya vanobatsirwa kuti vaende kunovhota, vatingati isusu pamwe vanhu vakaremara kana zvekare vanhu vasingagone kunyora kana kuverenga. Vanhu ivavo takadzidza kuti kuKenya haugone kuenda kunobatsira vanhu vakawanda kuti vaende kunovhota. Kana watoenda kunobatsira munhu mumwe chete papolling station imwe chete, zvatokwana musarudzo yese, hauchagoni kuenda kunobatsira umwe. Uyezve takaona kuti vatori venhau vanga vakapiwa mukana wekuti vatore nhau pamadiro. Makamera aipinda mupolling station. Uyezve commission yanga yakavapa kekuti vanogona kupota vachiwana mashoko ane chekuita nesarudzo, asi havagone kuzoannounsa kuti ahwina musarudzo imomo ndiningi.
Vanga vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Peace Project muzvare Justina Mukoko, avo vakashanya kuKenya vari pasi pesangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI, vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunhare muHarare. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti nyaya yaro yarakasvitsa kudare repamusoro reHigh Court neZuro kuti rinzwikwe nechimbi-chimbi yekuti dare rirase mutongo wemapurisa wekurirambidza kuratidzira kwaranga rakaronga kuita nhasi yave kuzonzwikwa nemusi wemuvhuro unouya. Izvi zvinotevera kunyimwa mvumo yekuratidzira kwakaitwa nemapurisa edunhu reHarare Central kusangano reCrisis in Zimbabwe Coalition, iro ranga rakaronga kuti vanhu vapinde mumigwagwa vachiratidzira kunyunyuta kwavo nekwarinoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nezvimwe zvakawanda. Tabata mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu.
Bongo takapidza nyaya iyi kumatare asi pari zvino matare asati agara kuti azive nyaya yedu. Taswera zuva rese takamirira kuti pamwe magweta edu achatizivisa kuti adanwa kumatare akakwanisa kuipa hombo panyaya yati kuti kodzero dzedu dzekuungana tichiita tichizeya zvatiri kuona zvashata munyika yedu dziremekedzwe idzo dziri kumbunyikidzwa zvakanyanya. Zuva rasvika pakupera tisati tadanwa magweta edu asina kudanwa kumatare.
Saka mava neurongwa hwakamira sei mushure mekuenda kudare uku?
Hatisi kuzogumira ipapa. Tiri kuona kuti paita dambudziko rekuti mapurisa akusevha mapartisan interest, haachasevhe maindrest emacitizens, haachachengetedze mutemo, haachachengetedze constitution yenyika. Zvatichaita tiri kugara pasi sekomiti sebhodhi toroka pamwe chete kuti tingaita sei kuti tikwanise kuramba tichirwira nyika ineutongi hwejekerere panguva yakamani kana kudai panguva yekuti kodzoro dzese dzabiwa. Tiri kufara nemasuggestions akawanda auya asi hapasati paane maresolutions yekuti tofamba sei, asi hatingakwanisi kutanga kushambadza. Zvizhinji zvichawanikwa taakuzviita pagrounds nekuti hatisi kuzorega nyika yedu ichive nyika inoita kodzero dzevashoma. Tinoona gungano dzezanudf dzichienderera mberi, tinoona mamacha avo achikliwa, tinoona mararava achikliwa. Izvo tinongofungwa kuti nekodzero dzedu ende tichadzirwira kusvika tatsiwana.
Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vari parunare muHarare neStudio 7. Takundikana kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Mapoka anechekuita nekutapwa pamwe nekufambiswa kwenhau apetra musangano wemazuva maviri vanga vakanangana nebhiri remashandiro evatori venhau reZimbabwe Media Practitioners Bill uyo wanga uchiitirwa kukadoma. Musangano uyu wabuda nezviga zvinonzi zvichabatsira mukukwenenzverwa kwebhiri iri risati raenda kuparamende. Vamwe vanga vari kumusangano uyu vanosanganisira gurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa, vashandi vekuhofisi yavo, nhengo dzeparamende, vekuhofisi yegweta guru rehurumende yeAttorney General, makomishina eZimbabwe Media Commission nevamwe vane chekuita nebandiko iri. Kuti tinzwe kuti musangano uyu wafamba sei, tabata mukuru weMisa Zimbabwe Vatabani Moyo avapindawo mumusangano uyu kuti tinzwe zvasungwa.
Ongu tapedza nhaurirano dzatatichiita muguta rakadoma matanga takaungana nebazi rezvekupamusoro kwemashoko nebazi rezvemutemo neZimbabwe Media Commission nedare reparamende tichikurukura mutemo weMedia Practitioners Act nabio.
Saka zvii zvamabvumirana pakupeta kwamaita musangano wanhasi uyu?
Tagadzira zviga kana kuti maprinciples achange achizobetsera minista kuti vakwenenzvere voenda nawo kudare recabinet. Maprinciples aya anenge achizobuda zvikurusa chekutanga achiti tabvumirana kuti takuda kuisa umizha mukufambiswa kwemashoko kana kuti hatinoti muchirumbi professionalization of the media industry. Chechipiri ndechekuti tabvumirana kuti kutariswa kana kuti kubatwa kwebasa rekupepetwa kwemashoko nenhau kuchange kwakamira sei, zvikurusa tichitarisa ukama hunenge huripo paZimbabwe Media Commission yogadzira iyo yatichange tichiitiyo Zimbabwe Media Practitioners Council inenge yakuzounza mamedia practitioners pamwe chete ogadzira zviga zvinovhenekera basa ravo uyezve nekuti vanenge vachizotaurirana sei nevanenge vari mubasa rekufambisa kwemashoko nehurukuro dzavanenge vanadzo neZimbabwe Media Commission.
Zvakatora nguva yakareba zvakadii kuti musvike pakuwirirana?
Zvakatora mazuva maviri kuti tikwanise kunge tichizowirirana zvatakwanisa kupedza muzuva ranhasi. Chirimbo chedu ndechekuti bhiri richazondogazetwa roenda kuparamende richange richibata zviga zvatataurirana tikawirirana.
Mukuru weMisa Zimbabwe Vatavani Moyo vari parunare kukadoma neStudio 7. Tabatawo mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vakaindinesparadza avo vapindawo mumusangano uyu.
Zvaunoziva iwewe president vakatanga chirongwa chavanoti media law reform programs. Saka ichi ndicho chirongwa chatiri kuita chiri kurangarira takabvisa mutemo wainzi aipa uya wakanga wakashata zvakaipa. Takamubvisa iyoyo panzvimbo pacho tikaisa inonzi Freedom of Information Act, tikaisazve imwe inonzi Zimbabwe Media Commission Act. Saka iye zvino takuita inonzi Zimbabwe Media Practitioners Bill, rinova riri mutemo wevanotapi venhau kuti tione kuti yatinoti muchirungu code of conduct ne code of ethics zvakamira sei imomo, kuti vatori venhau vachiona kuti zvavanonyora zvinofanira kunge zviri zvechokwadi zvisiri zvemanyepo, kuona kuti vateedzerere mutemo iyoyo. Saka ndozvatiri kuita kuno uku kukadoma.
Vaparadza vanotiwe hurumende hainei nekuumbwa kwebhiri iri sezvo riri kuumbwa nevatapi venhau pamwe chete neZimbabwe Media Commission, vachiti savo chavo sehurumende kungorefura chete kusvika zvasvika kuparamende.
Bhiri iri harisi kuitwa nehurumende. Bhiri iri riri kuitwa naivo vatapi venhau pamwe chete neZimbabwe Media Commission, yatinoti isusu mastakeholders. Saka bhiri iri riri kuitwa nevese vane chekuita nekutapa nhau. Isusu tongoripo pakurefura chete sehurumende. Ende parliamendi yanga iripo futi, veparliamendi, chairman wekomiti yeparliamendi nemaMPs anga aripo pabhiri apa. Saka chinhu chichabuda kuno kadoma ndochinhu chatichafamba nacho kunopinda muparliamendi kubuda nacho ichocho. Saka hapana kana kuti anovhunduka kuti aiwa zvaitwa izvaitwa nehurumende. Isa tinongoripo isusu pakurefura zvandataura sehurumende. Ndozvati kuita ini naminista wangu Mai Mutsvangwa napermanent secretary vamangwana tongori marefuri isu tichiona zvavari kuita zvichifamba zvakadaro. Tinotenda.
Mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vakaenda nesiparadza vachitaura nestudio 7 vari kukadoma. Vechidiki vemunyika vabatana nhasi nepasi rose mukucherechedza zuva revechidiki pasi rose reInternational Youth Day. Hurumende ichiti ine shuviro yekuti vechidiki vange vachiita zvinhu zvinobatika uye isingade kuti vechidiki vasarire kumashure. Dingindira regore rino rinoti Intergenerational Solidarity, Creating a World for All Ages. Mukuziya nezvezuva iri tabata mukuru werimwe remasangano evechidiki muZimbabwe replatform for youth and community development vaClaris Maduku, avanoti zuva iri rakakosha zvikuru kune vechidiki.
Zuva ranhasi musi wa 12 August 2022 izuva ratiri kupemberera zuva revechidiki rine musoro wenyaya unonzi Intergenerational Solidarity, Creating a World for All Ages. Izuva ratinopemberera nekuti rinopa vechidiki mukana wekuti vaongororewo mararamiro avari kuita, zvishuviro zvavo, uye kuona kuti zvishuviro izvi zvasvika papi pakuzadzikisa kunyanya nehurumende inenge iri kutonga kana kuti nemamwe masangano anoita nezvevechidiki.
Zvii zvanga zvakarongwawo nhasi nevechidiki vemuZimbabwe kusanganisirawo kana kudivire hurumende pamusoro pezuva reInternational Youth Day iri?
Zuva ranhasi musi wa 12 August kwange kune zvakawanda wanda zvanga zvichiitika, kuri kuedza kuti tisimudzire mabasa vanoitwa nevechidiki nekuratidza kukosha kwavakaita. Hurumende yeZimbabwe nhasi vanga vaine press conference yanga ichitungamirirwa naDeputy Minister wemayouth vatino Machakaire, apa vanga vari kunokurudzira kuti hurumende yavo iri concerned kuti vechidiki vange vaichiita zvinhu zvinobatika, uyezve kuti sehurumende vari kuti ivo vakarongeka vasi kuda kuti mayouth asarire kumashure nechirongwa chavo chekuti leave no one behind. Isiwo seplatform for youth and community development tanga tiine madiscussions atanga tichiita tichitarisira kutiwo panguva yapfuura apa tanga tiine maelections atanga tichimonita tichiona kuti vechidiki vanga vasina kunyanya kuita participate. So tanga tishandisa zuva ranhasi kuita provide information iyoyo to the public nekuedza kukurudzira kuti vechidiki vaone kuti kukosha kwavo kunonyanya kusimukira uye kwakasarira kunyanya panyaya dzekuvhota, panyaya dzemaelections, nekuti ruzhinji rwuri kungoti kunyange vechidiki vakawanda pane zvinhu zvavasiri kuita zvinoita kuti chidanho chavo kana kuti that value yekuzi youth haisi kunyatsa kubuda zvakanaka.
Mukuru wesangano revechidiki Platform for Youth and Community Development vaClarice Maduku vari parunare muHarare neStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America neChina dzaramba kuti dziri kuita makwikwi apo gurukota rezvekudyidzana kuAmerica nedzimwe nyika vaAnton Blinken vakashanyira Africa svondo rino. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti rwendo rwavaBlinken urwu rwakanga rwakanangana mukati mezvimwe zvinhu nekukwikwidzana nembiri huru yave neChina mudunhu reAfrica. Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe rakazivisa nezuro kuti richaparura mapeni egoridhe maduku munambudzi gore rino kuitira kuti veruzhinji vakwanisewo kuwana mukana wekudyara mari dzavo mumapeni aya uye kuchengetedza uremu hwemari dzavo dzinenge dziri mumadhora emunyika. Mapeni egoridhe aya anonzi anenge achiita zana nemakumi masere nemasere emadhora ekuAmerica kana kuti 188 US dollars uye anenge aine goridhe rinodarika zvishoma magiremu matatu. Mwedzi wapera, banga guru iri rakaparura mapeni egoridhe ari kutengeswa nemari inoita US 1884.80 uye vanhu vakawanda vari kuchema kuti mari iyi haiwaniki nevakawanda vazhinji vachiva varombo. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zveupfumi vari Joyce Ngwenya kuti tinzwe upfungwa dzavo.
Chokwadi ndechekuti veruzhinji muZimbabwe tiri varombo, saka chinhu chakanaka kuti kana hurumende ichiita mazano emari irangarirewo varombo. Zvakangonakawo kuti isu varombo tirangarirwe pada tingangotengawo mapeni acho tochengetedza tumari twedu.
VaNgwenya, tichitarisa kuderera kwaita mutengo wekuti vanhu vaakutengawo gold coin kana kuti vaakutengeswa nawo gold coin, tingaona here vari kunzi vane mari shoma ivava kana varombo vachiita chamuramba mhuru kunotengawo makoini iwaya kana mapeni egoridha?
Dambudziko nderekuti hazvireve kuti kana shoroma nembinga dzichitenga mapeni egoridhe nemutengo uri pamusoro, murombo achatengawo mapeni mashoma nekuti mitengo wadzaka. Zvingangodaro kuti kana murombo ane 188 madhora ekuAmerica angada kutoshandisa mari yacho iye zvino, nekuti ndiyo mari yatinoti nechirungu disposable income yake. Saka andione danho ratorwa nebhengi guru reZimbabwe isu varombo tichiita vigoroni kana mutamba mhuru tichinotenga mapeni acho anzi ane mutengo wadzikira.
Munobvumirana here neReserve Bank of Zimbabwe pavari kuti ivo kuvepo kwemacoins kwaitawo kuti musika mutema ushaye basa?
Hatingadi hedu kuzorotomoka vajonga tichiti musika mutema washaiswa basa nemapeni egoridhe. Mari dzinoshandiswa mumusika mutema handi dzekuchengetedza mutsapi, ndedzekutenga chikafu, nhumbi nezvinodiwa nemafactory kazhinji kazhinji kubva kunze kwenyika. Musika mutema unoremadzwa chete nokuwanda kwemari yekunze, kwete neuwandi hwemapeni egoridhe.
Nyanzvi mune zveupfumi vari Joyce Ngwenya vari parunhare muHarare neStudio 7. Gadziriro yemwaka mutsva wekurima zvikuru wechirimwa chefodya inonzi yafamba, vamwe varimi vane madiridziro vachinzi vatotarisirwa kukanda muvhu mbeu yefodya yavo mukupera kwemwedzi uno, vasina madiridziro vachinziwo vari pakati pekukudza nhondo kumirira mvura yemudenga. Mutoro wedu wenhau Ivanzi Sininga anotipa nyaya iyi.
Chero hazvo gore rakapera, sangano reTobacco Industry Marketing Board rakazivisa kuti fodya yakarimwa yave yaderera kubva pamwaka wa2020. Varimi vakawanda vanoti vane chivimbo chekuti mwaka uno uchave uri nani zvichitevera kukwira kwemitengo yefodya pamusika wegore rino, uyo wange uri pamadhora matatu ekuAmerica kana kuti $3 pa kilogram kubva pamadhora maviri nemasenz makumi matanhatu aitengwa nawo kirogramu yefodya gore rakapera. Varimi vataura neStudio 7 vanoti vari kugadzirira kudyara mbesa dzekutanga mwedzi unouya kunyange zvinhu zvakaoma munyika. Nyanzvi mune zvekushandiswa kwevhu vachishanda vari mukuru wezvirongwa zvebazi rehurumende reMinistry of Lands, Agriculture, Fisheries, Water and Rural Settlement vaNicholas Kanjengo vanoti fodya chirimwa chakakosha munyika chinoda kukurudzirwa.
Tiri kuti isu chirimwa chinonzi fodya, chirimwa chinopa vanhu raramo, chirimwa chinopa vanhu upenyu nemari. Tikatarisa tinoona kuti fodya chirimwa chinoisa mari yakawanda zvikuru. 2022 tinoona kuti varimi vakaisa mari muhomwe inosvika $620 million, mari yakabatwa nevarimi kuburikidza nechirimwa chinonzi fodya.
VaKanjengo vakurudzira varimi kuti vatore kurimwa kwefodya sebhizimusi rinovapa upenyu nepundutso mukurarama kwavo.
Tinokurudzira varimi vedu kuti vatore kurima fodya sebhizinesi, vashandise uye kuteedza mitemo yakatarwa kuitira kuti hurongwa hwekurima kwefodya rive riyatingati muchirungu sustainable.
Murimisi anoshanda nemasangano akazvimirira mumubatanidzwa wenyika dzekuchamhembe kweAfrica weSADC vaAustin Majahanjani vanoti gadziriro ndiwo mushonga wekurima fodya kanawo zvimwe zvirimwa zvose.
Chekutanga chine maringe nekuti fodya ine it's a controlled product or produce. Inoda kuti munhu anga akanyoresa une contract neinonzi une grower number. Chechipiri zvatoti zvinhu zvinodiwa pakurima zvakaita fange mafertilizer nemishonga inoshandiswa, izvozvo zvofangwa kunge zviripo. Unofangwa kunge waziva kuti mishonga ipi inodiwa, mafertilizer api achadiwa pamwaka waunenge wakatarisana nawo.
Mutungamiri werimwe sangano rinomiririra varimi reZimbabwe Integrated Farmers Union, Amai Maiwepi Jiti, vanoti murimi wanhasi anongoda rutsugiro rwezvekushandisa nekuwaniswa ruzivo kuti gohwo rake rivandudzike. Mashoko aya atsinirwa nasachigaro webhodhi reADA vaEvan Craig, avo vanoti varimisi nemadhumeni ose vanofanira kumira vakasimba kudzidzisa varimi marimiro akanaka kuti gohwo ravo rikure.
Isu madhumeni emakambani emaNGO nehurumende tonatsowadzidzisa kuti wanatsonzwisisa kuti marimiro avo ezvirimwa makorano nemakore apfuura zvatosiyana. Nokuti kare waiziva kuti wanowana gora kakurisa, wanodyara mbesa dzemwaka murefu wachikohwa, asi tinoona isusu kuti mazuvano kutanga kudyara chaiko waakutinonokei nokuti mvura yakunonoka.
Murimi wefodya wekumount Darwin ane mukurumbira vaAndrew Katiza vanoti vamirira mvura chete kuti vagure muforo wemwaka uno.
Dai hurumende yaigadzirisa mutengo wefuel ukati dzikei, plus vanhu vakakwanisa kunge vachiwana mudzi nepfenyuro umu kuti mvura ichange ichinaya nemutoo upi kuti vagare vakagadzirira zvinoenderanawo nekunaya kuchange kucheta mvura iye atinoti early warning, early forecasting. Iyo hurumende wopache zvavega dai yakamboongorora zvakare mitero inobhadharwa kwairi.
Kunyange hazvo varimi vari kuti tagadzirira mwaka mutsva wekurima, mutengo wezvikwanisiro unonzi nevamwe ndiwo uchavadzorera kumashure. Fotireza yarudzi rweAN inonzi yakawedzerwa mutengo nezvikamu makumi manomwe nechimwe kubva muzana kana kuti 71% mukupera kwachikumi kuenda pamadhora ekuAmerica makumi mapfumbamwe nemana kana kuti $94 zvichikwira. Studio 7 aina kukwanisa kubata gurukota rezvekurima Dr. Enchi Jongwe Masuka kuti tinzwe divi rehurumende pagadziriro yemwaka mutsva wezvirimwa zvose, fodya nedzimwe mbesa. Fodya yakatanga kurimwa muZimbabwe mugore ra1889. South Africa neBritain ndidzo dzakave nyika dzaitenga fodya yeZimbabwe yakawanda, asi iye zvino China ndiyo yave pamusoro, zvichitevera kusafarira nyaya yekutorwa kweminda yevachena pasi pechirongwa chekudzosera ivhu kuvatema cheLand Reform Program. Zvisinei, fodya ndiyo yepiri pazvinhu zvinounza mari yekunze yakawanda munyika ichitevera goridhe. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti varimi vefodya vanoshandisa vana vadiki vasati vabvezera muminda yefodya, ukuwo vanochengetedza masango vachiti varimi vefodya ndivo vapedza kutema miti.
Ndinotenda Evans anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri, ndokusiya mina Gifts Dube.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ulamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 12 kuNcwabakazi 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa usola osomabhizimusi abakhuphula intengo yempahla mahlayana. Ukubalwa kwamavoti okhetho lokudinga umongameli omutsha kule Kenya kungena kusuku lwesithathu. Uhlelo Woza Friday kuliviki silomculi womdumo owerumba umduduzi Kolide obizwa njalo ngelokuthi ezegirafu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla usole osomabhizimusi abakhuphula intengo yempahla mahlayana esithi kwenqabela ukuthuthuka komnotho welizwe njalo kuxotsha abavela kwamanye amazwe abafuna ukutshala imali kwele Zimbabwe. Wethule amazwi la eVictoria Falls evula ngokusemthethweni kumhlangano weZimbabwe Economic Development Conference okudinga amacebo okuthuthukisa umnotho welizwe. Uphinde wabhatheka emhlanganweni wokulolonga ubuciko babomahluli owe-Judges Commercer Workshop oqhutshwa iminyaka yonke. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Richard Moyo ongumphathintambo kahulumende omele iMatabeleland North njalo owethule umbiko wakhe kulo mhlangano.
Okay, ngiyabonga dadewethu. Ama-programs ahambe kuhle okumangalisayo emina adreswe ngubaba umongameli president. Ama-judges symposium ibi-workshop adikhangelane kakhulu lokunika kumbe ukutraina ama-judges aweZimbabwe ukuthi ehambelane lama-judges awe-region akwezinye indawo benikana imbono lokuhlomisana ngokusebenza kwabo emsebenzini wabo ama-judges lokuthi bekwanise ukucubungula amacala lana nzima ngenxa yokuthi babe betrainiwe benikene imbono lamanye ama-judges. Ikakhulu kuzeni i-program le ibiqakatheke kakhulu kakhulu ngoba ibichasisa njalo kungani kuyancintiswana la kwamanye ama-region ama-judges ngoba wonke ama-judges ade khona akamanye amazwe, but kakhulu kuzoqiniswa lokutrainwa lokunikwa i-workshop kwama-judges ethu eZimbabwe kukuhambelana le-Vision 2030 efunwa ngumongameli welizwe leZimbabwe. Nalokubuye le-economy adinga e-finance lakho bekule ngcitshi zonke ama-entrepreneurs lamanye ama-bankers labo bonke nje izikhu abekahulumende abe-finance bekhangele bekukuhlomisana ngomumo womnotho i-economy yethu elizwe. Yiwanibona nje ukuthi izinto zikhwela everyday ama-rate ebukonye ukuthi abantu bayenza kokulu i-sabotage ye-economy ukuthi beze banika example umongameli yokuthi e-hotel imili eyi-1 ungayikhulekta kuhle ikwana imbuzi eyi-1. So kusho ukuthi ngelanga ama-delegates ade khona ade befika ama-200 kusiya ku-300. So each delegate ube sidla imbuzi ezingu-3 ngelanga each delegate. Kubuye ku-bedding because of rate umuntu oyi-1 ube lala ngemali ekwana inkomo. Ubona ukuthi khona bo conference le nge 3 days ungakhakulate ubona ukuthi ama rates abantu abasebenzisa abe sengama rates lana angahambelani le economy ungane abantu ba supportage. So izinto zonke lezi zathi kukhulunywa ngazo ku economic forum leyathi khona adikhokhelelwa ngu minister Mthuli Ncube. Ngiyabonga.
Lo ngumnumzana Richard Moyo umphathintambo kahulumende omele iMatabeleland North kube xoxa icingweni losithandekile mhlanga westudio 7 SF Victoria Falls. Amapolisa izolo ancitshe inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition imvumo yokuthi uZulu athengisele namhla phezu kokukonakala kumnotho welizwe lokunye. Encwadini elotshwe nguChief Superintendent G. Moyo, amapolisa athi amukele incwadi ye-Crisis yesicelo sokutshengisela mhla ziku-5 kuyonale inyanga, kodwa basoze baphiwe imvumo ngoba umbuthano wabo wephula isisekelo sombuso welizwe esithi lapho abafuna ukutshengisela khona kuduze lepalamende yeZimbabwe njalo kakuvunyelwa. Inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition ithi izaphikisa isinqumo lesi emthethwandaba. Ukubalwa kwamavoti okhetho lokudinga umongameli omutsha kwele Kenya kungena kusuku lwesithathu namhla. Abenhlanganiso ye-Independent Electoral and Boundaries Commission lokhu bengakayizisi uZulu ukuthi ngubani onqobe kukhetho lolu. Abalolwazi ngokwenzakalayo bathi nguchiki lobhanqa phakathi kwamnumzana William Ruto lomnumzana Raila Odinga. Umgcinisihlalo webandla le-Jubilee Party elikhokhelwa ngumongameli Uhuru Kenyatta usesikhundleni okwamanje lazise ukuba kungabe kulokuqilibezela okuthile kulolu khetho olulakho ukuphambanisa ukubalwa kwamavoti ngokukhululekileyo. Inhlanganiso ebona ezokhetho ibika isalisa intatheleinda izindaba kanye nenhlanganiso zezindaba ukuba zitsho ukuba ngubani osenqobile kulolu khetho. Abameli benhlanganiso ezijeneyo ezilwela amalungelo oluntu labohulumende bamazwe atshiyeneyo omhlaba bebegcwele kwele Kenya kuliviki behlolisisa ukuqhutshwa kokhetho lolu. AbeZimbabwe lapho bebekhona, omunye wabo uNkosazana Justina Mkoko, umqondisi wenhlanganiso yolwela amalungelo oluntu eyeZimbabwe Peace Project. Umkoko utshele uGaino Gumede Saidi owe-Studio 7 ukuthi bafunde okuningi okuhle lokubi okungaba yisibonelo kwabeZimbabwe ngesikhathi beqhuba ukhetho ngomnyaka ozayo.
Injongo yethu ibe injongo yokuyafunda eKenya ukuthi bona izinto bazenza njani. Anje wazi ukuthi ngomnyaka ozayo iZimbabwe iya kukhetho. Kuningi esikubonileyo okuhle lokunye esikubona ukuthi lokhu kungaba nzima nxa kungahanjiswa ngakithi.
Okunjengani ungasichasisela ukuthi elikubonileyo elizabuyela lakho ekhaya lani likusebenzise kuyini?
Esikubonileyo yikuthi ngelanga kusiyavutwa njengakusasa i-commission ibe lohlelo lokuthi uZulu abone ukuthi ku-polling station kuyabe kuminjani, njalo lokuthi ikuphi okukhangelelwe ukuthi umuntu abe lakho siyavota. Bekubonakala kuma-TV ukuthi abantu babone ukuthi nxa ungena ku-polling station izisebenzi zokhetho zikhangelelwe ukuthi zenzeni ukwenzela ukuthi kungaze kwaba nomuntu obuyela ngkhaya engavotanga.
Ungathi kuyini okubambe kakhulu?
Engikubambe kakhulu kuleso sibanga sitshengiswa yileyo kuthiwa yi-simulation, ikuthi ngibone ukuncediswa kwalabana abakhubazekileyo. Kungaba ngumuntu ingxenye ongaboniyo kumbe olohlupho lokuhamba. Basitshele ukuthi umuntu angenelisa ukuthi abuye lo muntu ozamncedisa asuka la ekhaya ukuthi azomncedisa ukuvota. Kodwa esikubone kuqakathekile ukuthi nxa umuntu esehambe wancedisa umuntu oyedwa ukuthi avote, kasenelisi ukuyancedisa omunye futhi. Njalo umuntu lo oncedisayo kufanele njalo asayine iphepha elokuthi kasuke khonapho esiyakhuluma kwabanye abantu ukuthi uzibani bani engihambe ngamncedisa ukuthi avote, uvotele uzibani bani.
Xa sesikhuluma ngabesifazane elikubonileyo khona ngale elizabuyela lakho ekhaya kuyini?
Esikubonileyo ukuthi phezulu sibili kuma presidents sibone ukuthi ukhono oncintisayo ole obelo msekelayo owesifazane. Njalo abantu beKenya ikakhulu abesifazane bebethokoza kakhulu ukuthi kulo muntu wesifazane kuleso sibanga besithi kumbali yeKenya akukaze kwenzakale ukuthi kube lowesifazane kusikhundla esiphezulu esika vice president.
Ontanga ke bebeledlabuzane yini labo ngokhetho?
Abaningi bakhona kade bevotisa bekungabasakhulayo, ukuthi ukuthi abasakhulayo bathole into ebanike okunye okokwenza ngesikhathi sona lesi esokhetho. Njalo sibe lethuba lokuhlangana le mhlanganiso zabesifazane ababumbe okuthiwa yi-women's situation room.
Leyo situation room eyabomama ibihlosene.
Ku-situation room leyo bebethola imbiko ephathelane lokuhlukuluzwa kwabomama okuphathelane lozokhethwa. Bekhangela labo akade befuna ukukhethwa, bekhangela njalo labo abakade bevota, bekhangela njalo nezisebenzi eziphathelane lezokhethwa.
Unkosazana Justina Mkoko, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Press Project. Limuzwe lapha ixoxa ecingweni loGaina Gumede Saidi weStudio 7. Namhla lusuku lwabatsha ole-International Youth Day. EZimbabwe abatsha bathi bekungela imidlalo kumbe imihlangano ekhanyayo yokunanza usuku lolu. UMnumzana Michael Ndiweni osebenza labatsha abanengi kwakutshiyeneyo uthi loba izomnotho zingamanga kahle kwele Zimbabwe, kumele abatsha bezame ukwenza imisebenzi etshiyeneyo. Uxoxa ngodaba lolu loGaina Gumede Saidi weStudio 7.
Kunengi ontanga abahlangana lapho okubahluphayo kathesi, but ukukhala akusizi. Kwehlula bathi imbuzi ngesisimuzi. Kusuke ukuthi kathesi-ke ungalinda uthi mina uhulumende uzangilethela into ezithize akusoze kwenzakale. Ngikhuluma nginje mina iminyaka eminingi esengiphile elizweni lapha, okuningi zenzeka. So inkuthazo yami khona kwasekhulayo ukuthi kumele sikhangele izinto from a positive perspective, kumbe ngithi sikhangele amathuba. Siyazi vele iy'nkinga zihlala zikhona, singabi ngoinduko lezi inkinga lezi esiyanganalazibhalisile ngabantu ukuthi amina ngibona ithuba lapha nalaphana. So umnakani wami ngicabanga ukuthi ilizwe kathesi kalila mathuba akhona awemsebenzi, and thina ma siyafunda esikolo sifundiswa ukuthi ngingaceda i-degree ngizaqhatsha. So ontanga bakhuthaza ukuthi kathesi kumele bazenzele izinto, ngoba uhulumende xasikhangele akula asinika khona esingathi ngamathuba emisebenzi njengabasakhulayo. So ngomnakani wami ngicabanga ukuthi mina ontanga kumele bazidingele amathuba bazenzele izinto. Ngiyazi abaningi kathesi babekhangelele ama-cultural processes ukuthi hayi nxa kungaba nalokhu nalokhuyana, but uzalinda kuzokube nini, sukuma uzenzele ntanga, ngoba kathesi uzikhangele uziqondile. Kodwa lawa kuncane ukukhala vele akusizi, asikumele sizenzele izinto. Nawe bambalabamba khona la ulungise impilo yakho.
Abanye ontanga kodwa Ndiweni bathi bona baqale ngaphi?
Ye, ngiyavuma sibili ukuthi akumelanga sikhohlwe ukuthi uhulumende olomlando ukuthi alungise amathuba abontanga ukuthi bathole impilakahle. Awumelanga sikubalekele, kodwa-ke kunjalo sithi uhulumende kalungise amathuba abontanga kumbe i-create enabling environment, sizalinda azayilungise nini? Esiloko siguga imali endeva ezimhlophe nezimhlophe into besilindile. So kunye ukuthi sukume la uzame, iloba uphatheka kwezepolitiki, ulilonga lepolitiki usiyavota usenzani, kodwa ungakhohlwa ukuthi la okunye kumele uzenzele, ngoba ungalinda uzaguga uloke ulindile njengontanga. Kodwa angisho ukuthi ontanga bengaphatheki kwezombusazwe, ngoba kulilungela kungasingele isekelo sombuso kubill of rights yethu yakhona pha eZimbabwe constitution yethu. Kodwa-ke akumelanga linde kuze kube nini, ngoba uzalinda uzabe lowo guba uthiwa isikhathi.
UMnumzana Michael Ndiweni usebenza labatsha kwakutshiyeneyo, ubexoxa leStudio 7 ekoBulawayo. Live Talk namhla sikhangela ukunanzwa kosuku lwabatsha emhlabeni wonke jikelele ole-International Youth Day. Okwamanje wotisizwe udaba oluveza imibono kahulumende bakule Melika. Mhlaka 18 Zibandlela lonyaka elemelika lafakela izitshezo zenotho amakhampani amathathu ezimali adlelana le-Hezbolla kanye leyinye ebona ngezihambi. Umnumzana Anthony Blinken ophethe uhlangothi lukahulumende wakwelemelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi benza lokhu bejonge ukuvimba imisebenzi emibi eyenziwa yi-Hezbolla ekhahlameza abantu bakwele-Lebanon. Abafakelwa izitshezo zenotho lezi ngu-Adel Diab, Ali Mohammed Dawn, lo Jihad Salam Alame. Babumba inkampani okuthiwa yi-Dalar Salam for Travel and Tourism. Bafakelwa izitshezo zenotho lezi phansi komthetho we-Executive Order 13224 ovimba okwenziwa ngamalwecatsha inkokheli engaqedakaliyo abasekela amalwecatsha labanye. Mhlaka 21 Zibandlela elemelika lafakela izitshezo zenotho u-Adnan Ayad wasebenzelana lenkampani eboleka imali labanye adlelana labo abagoqela asebenza laye u-Adel Diab labaku-Hezbolla. Ngomnyaka ka-1997 elemelika lathi i-Hezbolla inhlanganiso yamalecatsha okungamelanga isebenze lozulu njalo yafakwa uphawu lokuthi i-Foreign Terrorist Organization. Ngomnyaka ka-2001 elemelika lafaka njalo olunye uphawu oluveza i-Hezbolla njengenhlanganiso eyi-specially designated global terrorist. I-Hezbolla siyahlasela indawo eziningi ezigoqela ukubhomba kwayo inkamba yamasosha emelika ngomnyaka ka-1983 eBeirut eyabulala khona amasosha edlula amakhulu amabili lamachumi amane 241. Yaphinda yahlasela njalo amajuda ngomnyaka ka-1994 e-Amia Jewish Community Center eBuenos Aires kwele Argentina lapho okwafa khona abantu abafika phose ikhulu 85. I-Hezbolla yabulala njalo owayengumkhokheli wakwele Lebanon uRafik Hariri ngomnyaka ka-2005 lapho kwabulawa khona abantu abafika amajumi amabili lambili 22. Abantu abedlula amakhulu amabili 226 babulawa ngesikhathi esifanayo. Uhlangothi lukahulumende wakwelemelika olubona ngezimali olwe-US Treasury Department luthi ukufakela i-Hezbolla izitshezo zenotho lalabo abadlelana labo kuveza ukuba elemelika lizimisele ukuvimba ukusetshenziswa kwemali ngendlela ekuthaza ukubulala abanye abantu. Ele-Lebanon lalithuthuka kodwa okwamanje libhekane lomnotho obhidlikayo. Bayahlupheka kakhulu abantu abaningi abahlala kulelo lizwe. Umnumzana Brian Nelson okhokhela uhlangothi lwemelika olubona ngezimali lokusetshenziswa kwayo uthi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba i-Hezbolla isekela abantu bakwele-Lebanon. Lokhu kusekelwa ngumnumzana Blinken othi i-Hezbolla isebenzisa abantu bakwele-Lebanon ukwenzela ukuzinothisa hatshi uzulu. UBlinken uthi elemelika lizaqhubekela phambili livimba imisebenzi emibi i-Hezbolla. Belilalele udaba oluveza imibono kahulumende wakwele-Melika. Okwamanje sike sizwe okwethulwa nguZulu.
Salibona lema-Studio 7 amahle kundawo zonke eZimbabwe lendawo zonke lapho elikhona. Hhayi, lami ndike ngikhulume nje ngalaba abafana bakamthwakazi laba abathethisa abantu abadala ukuthi hhayi bafana mbona ngani iqembu labafana abancane. Bafana libowezwa abadala mabelitshela kuthiwa indlela ibuzwa kwaba phambili. Lilala abadala bona abasekhaya kuthiwa ngoNdebela ngitsho uma bekhuluma ukuthi bathini. Ngendlela eliyenza ngayo into abantu eliyenza ukuthi sigcine siyakudlidelela ekhaya ngenkani ngoba iqembu elibe lifuna ukuthi lilikhulu lalelibone lina liyimthwakazi lingabantu nje abalutshwana ukuthi lina lifuna ukuthi abantu belisapote ngenkani ukuthi mthwakazi mthwakazi uyabona. So into leyo madoda yokwethusela abantu leyo liyilahle leyo bona likhankase liqembu leni nje kahle ngendlela eyirayithi lingathreateni abadala ngoba into le yokutreatena abadala le ayikho right. Senze ngifisa ukuthi ngakutiwa kwakukhulwa kutshaywa sibhakele emfuleni yabona abantu abanje so afuna siqhutshezwe kutshane kakhulu yabona
ngincindi inkanileli layo le ngani iphele uyabona ngoba ngendlela leza ngayo lezi inkani madoda akufuneki ukuthi indlela le leza ngayo le lihlukane lamashona la amashona la kudala la athedisa kula nto eliyitholayo uyabona amashona abantu azihluphekele agcwele lilawo egoli kona amanye agcwele ebutswana agcwele ngaphi ngapha amashona kuzolibona into ahlupheke amanye akubo kenya konala amashona ahlupheka lina khuluma labona abantu ukuyiba bale problem ezimbabwe libaziwe liyabayisaba libathethise uyabona lihlala libhizi lithi lithethisana labantu abangalacala kodwa abantu abalecala libakhangele lingaba-approach so zamani ukuthi libe ngabantu bantu bemthakazi lihloniphe uyabona amandebele ngabantu abathi isizwe sihloniphekileyo kakhulu but ngendlela eliyenza ngayo lina seliyenze ukungazani abantu basasendebeleni ngabantu abathanda ukulwa yabona kanti ukulwa kusebenzi okay amashona ahlupheka nje wonke njalo akula kodwa umuntu uthethe ishona umuntu uthethele yi abantu badlisiwe mina nginje ngithethe ishona shona uma ukhuluma kanjalo mina ngihlala khona lo komthwakazi uyabucabanga ukuthi mina ngizwe njani
kunani ba sazi labathwakazi jikelele siyabonga bakithi ngenxa lingazibali kodwa balanini ngenxa lingazikhiphanga kodwa kuthiwa ilizwi kalifika siyacela lathi kungena emoyeni njengoba lesinxusa lesithumela ubangazi the haveroni mina njengomntu okhulileyo uwaluli lizwe nezinto ezibuhlungu ikakhulu nxa umuntu ophakathi kwezombangazwe ukuzwa abantu bakini belahlekile ubusufisa ukuqondisa lapha lalaphana kuyazwakala ukuthi ngolutsha kodwa kube sekukhathaza emoyeni usufisa ukuthi ngayo yabaqondisa kukhanya ukuchothoza okukhona nge-MRP kukuningi MRP inhlanganiso ekamthwakazi kodwa umthwakazi ngelizwe kulabantwana abakhulumile abathathu amajaha kade belandelana abakhanya nje ukuthi bafundiswa into engasiyo okokuqala kanye nesilungu silizwe nge-TCC i-TCC isuka kumogenjangrayi kabazange balungise ilizwe ngoba bevele bezingatsha bengabazukulu bezano
laba ngabalaleli bomsakazo we-Studio 7 kwezemidlalo yenguqu kusasa i-Cranbourne Bullets vs Ngezi Platinum kuzobuya ke i-Chicken Inn ingilana le-Harare City i-Rentals yona iyabe ingilana le-Islanders iBoso Chilamoya kuzobuya ke i-FC Platinum ishayana ke le-Black Rhinos ngesonto ke i-Tenax FC ingilana le-Dynamo Zimbabwe khona ngale-Vengere kuzobuya ke i-Bulawayo Chiefs ingilana ZPC Kariba Eloveve iTriangle United iyabingilana ke neManica Diamonds kuthi ke iCape United ilebulawayo City kunjalo ke kwezemidlalo
Ithi was a Friday my darling was a Friday seven zupogine was a Friday my
Woza Friday kulivikisi lomculo womdumo owerumba umduduzi Golide obizwa njalo ngelokuthi eze giraffe yena ke usanda kwethula isingle yakhe entsha umuntu kambe inkomo weStudio 7 uyalandisa
Lide insizwa esihlumile yagcila mpela emculweni nanku selamadlalade amahlanu aphekwe ngobunono obukhulu
Bo wankomo ngiyabingelela ngibingelele na wonke umuntu olalela umsakazo omkhulu ngibonga ithuba elikhulu kangaka ngingelutho ngingumfana omncane osuka le endaweni yasemakhaya empandeni Plumtree emzasa kuyila engiphuma khona ngiyabingelela ithuba ngibonga ukwamukelwa emsakazweni omkhulu kangaka
Ulingoma uthi wena ngesonto ekuseni okuyingoma yosisi akusichazisele okune
akazange agule ubaba ngathi nje ngesonto ekuseni ngivuke ekuseni ngathola ucingo lesithi ubaba kasekho bazokhumbula abalandeli ngingakhipha enye idiye mama ngo-2016 nakho ngangilahlekelwe ngumama usho uthi kahle kahle umduduzi Golide akasenabazali akasenamama akasenababa le singlile bengiyikhipha ngivalelisa ubaba wami kanti futhi bengiduduza ngayo kuwo wonke umuntu njengoba ngasenayo ubaba ngasenayo umama
lamadlalati amahlanu abalisa ethi ma Africa amahle uthando luyinkinga wavumelani ukwelikude kanye le ama singles le ethi singles collection kungani usugxile kakhulu kuma singles kulezi nsuku kulokwethula amadlalati apheleleyo
okwenza ukuthi ngingarecord i-full album wankomo umculo lezinsuku awusela benefit ngibhizi ngezinto ezenza ezizobenefitha abantu abangikhuluma nje kumanje ngibhizi ngiyakha owami umuzi ngiphumile emzini omkhulu okuyizinto engibhizi ngazo izinto ezizobenefitha abantu abami ngenxa yokuthi emculweni ayisekho i-benefit kuba nzima ukuthi uthathe imali uyefaka endaweni lapho ubona khona ukuthi ayikho i-investment yilokho kwenza ukuthi ngiqine kakhulu ngamasimbi trade ngoba wona ngcono awabizi njengokwenza ifulu album
abangathanda ukuthenga ingoma zakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
abafisa ukusupporta umsebenzi wami inombolo engitholakala kuyo yase South Africa ethi 062 612 4319 yilapho engitholakala khona kanti kuFacebook uyangithola Mduduzi Golide kuYouTube nakhona Mduduzi Golide
abalandeli ke ubashiyela wapha amazwi
kubalandeli ngicela isupport beqhubeke njalo besisupporta njengalokhu ade bekwenza iminyaka neminyaka bengakhathali bengapheli amandla bengapheli uthando
Mduduzi Golide ezejirafu ehlabela-ke kamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu
singakehlukani sihlobo uthi sikhangele ezinye zezindaba abezikhokhela namhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa usola usomabhizimusi abakhuphula intengo yempahla mahlayana ukubalwa kwamavoti okhetho lokudinga umongameli omutsha kwele Kenya kungene kusuku lwesithathu namuhla kuhlelo Woza Friday kuleviki besilomculi womdumo owerumba umduduzi Golide obizwa njalo ngelokuthi eze giraffe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lolamhlanje. Wolivalisa umthembo sithembayo uGibbs Dube. Ngisithi kumele libe lempela viki enhle phela elithukela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.